Mutongo wedarira magistrate remuHarare vamunamato Mutevedzi vatura mutongo wekuti amai mupfumira vagare mujeri kwemazuva makumi maviri nerimwe. Hurumende ichimboferefeta mhosva dzeuori nomwe dzavari kupomerwa. Vamutevedzi vati kunyange hazvo magweta amai mupfumira akati bumbiro remitemo rave kuti mukana wokubhadhara mari yechibatiso yave kodzero. Vakasungwa mbira dzakondo nemutemo weCriminal Procedure and Evidence Act, uyo unoti kana muchuchisi wehurumende aburitsa gwaro rekuti musungwa agare mujeri kuitira kuti nyaya anenge achipomerwa imboferefetwa sezvakaitwa nevachuchisi nezuro pamhosva dziri kupomerwa mai mupfumira, Matare haana simba rekupa musungwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Vamutevedzi vatiwo magwaro akasvitswa kudare ekupomera musungwa mhosva anoratidza pachena kuti amai mupfumira pane zvavakaita zvakakonzera kuti National Social Security Authority kana kuti NASA irasikirwe nemamiriyoni akawanda emadhora ekuAmerica pavaive gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu. Rimwe gweta remuHarare rinorwira kodzero dzevanhu vakudzai kadzere vati hurumende inofanira kunanganisa mutemo weCriminal Procedure and Evidence Act nebumbiro remitemo kuitira kuti vasungwa vasatyorerwe kodzero dzavo dzekupihwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso.
Mutemo washandiswa panyaya yamai mupfumira uyu hauenderani nebumbiro redu remutemo ra2013. Tinoona kuti mutemo wakabva kare uchishandiswa kushungurudza vasungwa. Saka munyaya yamai mupfumira iyi tinoona kuti kodzero dzavo dzinenge dzisina kuteedzerwa sezvo bumbiro guru remutemo renyika haribvumidzi munhu kuti avharirwe pasina chikonzero chakanaka. Tange tichitarisira kuti vachuchisi vaikwanisa kuzopa zvikonzero zvekuti sei mai mupfumira vachifanira kuti vange vachigara vari mutirongo. Zvazvinoita ndezvekuti mitemo yakaita seiyi inogona kufadza vamwe vachiona ichishandiswa pana mai mupfumira, asi mangwana mutemo iwoyo unogona kuzoshandiswa zvakare kune vamwewo vanhu vanenge vainewo nyaya dzavo, sezvo munoziva kuti chero muupi neupi zvake munhu anogona kusungwa. Saka inyaya yekuti hatisi kutarisa kuti ndimai mupfumira chete, asi kuti ikodzero dzevana veZimbabwe vese dzavainadzo pamutemo.
Imwe nhengo yeZANU-PF vaGodwin Gomwe avo vaimbovesa chigaro weZANU-PF muboka revechidiki muprovhinsi yeHarare vaudza Studio 7 kuti vari kufara kuti nyaya yekurwisana neuori inyaya yave kukosheswa nehurumende. Mashoko avaGomwe anouya panguva iyo vamwe vachiti komisheni inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC haina mazino sezvo ichitungamirirwa nemudzimai wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasiusiso mwoyo amai Lois Matanda Moyo. Vamoyo ndivo vakazivisa pachivhitivhiti kuti masoja ainge opindira mune zvematongerwo enyika zvakazoita kuti vaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa. VaGomwe vati huori chinhu chinodzosera budiriro yenyika kumashure.
Danho riri kutorwa nehurumende yedu kubva kuna purezidendi wedu vamunangagwa idanho rakatikoshera and ranga ratova overdue nekuti kubvira nguva yaformer president vakanga varipo ndikatoona kuti ndiye munhu akanga achichengeta rubbish yese disease race iri, nekuti vanhu vakatora advantage yekukura kwaMugabe vakatanga kuita everything vachiba vachiti nekuti tinoprotera nekuti Mugabe aingoda munhu anomuda chete kuti aramba ari pachigaro wedza uri kuba kana usingabe havanei nazvo. So apa danho iri kairi riri kuprotekta munhu wese ari pasi anotambudzika uyo, because mukacalculata mari dzese dzakabiwa na dzinonzi dzakabiwa naamai ava imari dzakawandisa zvekuti pane vamwe vacho vanonzi vakabo vakazobatwa muchanatsoona kuti nyika yakaurayiwa, noti zvinotaurwa nevanhu mazuva ano veopozeni kuti munangagwauraya no anga vakanga vasiri vopurezidendi, because nguva yacho kune anga ari njaji ende mari dzese zhinji dzakatobiwa mumwe wopurezidendi achiripo vasati vapinda. Ende muchatoona kuti even emavhidhivhen achanga achibudiswa nemainvestigating officer muchatoona kuti mari dzakabiwa long back from 2008 up to 2017.
VaGomwe vatiwo pane nyaya dzeuori dzakawanda dziri kuitika munyika dzinofanira kubvundunurwa neZAC.
Tuna ridanu rakatikoshera ende rakakoshera nyika kuti ende mberi, rakakoshera even ZANU-PF but because vanhu vanga vachinyomba ZANU-PF nekuda kwevamwe vanhu ma individuals zvavanga isa mari muhomwe not ZANU-PF kuti anga isa muhomwe no party yanga isa yose boss party ndi is a people's party hakuna vanhu vachinja vanga vachidya mari nevanhu ava vanga vachidya vega and it ended danho iri richasvika kwese. We know tozia tine makanzela mu Harare MDC from 2000 havana chana development unit of vanga vachingoba land vachita se so commission toida kuti isvike ikoko hakuna anozotiza achiti no hei tikubatwa opposition chete ZANU-PF yanotanga kutobata vayo ichadzika pasi kwese opposition munhu wese anenge akaba mukati.
Dzimwe dzemhosva dzeuori dziri kupomerwa maimfumira dzinosanganisira nyaya yekunzi vakakonzeresa kuti munyori mubazi rezvevashandi vangoni masoka vatore chikwereti kunasa chemadhora zviuru makumi mapfumbamwe chekutenga motokari yavo ivo amaimfumira. Amaimfumira vanonzi vakazopiwa imwe motokari nehurumende yechipiri vakaregedza kutaura kuti vakange vapiwa imwe pavakapiwa makurukota ehurumende motokari asi magweta avo anoti iyi hainganzii mhosva sezvo vaine kodzero yekuva nemotokari mbiri segurukota rehurumende uye motokari dzose dziri mbiri idzi dziri muzita rehurumende. Amaimfumira vanonziwo vakashandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo kuti nasa ipe bhanga remedbank mari inosvika mamiriyoni 10 mukati memazuva maviri pakange pabhuroka bhanga iri. Vari kupomerwawo zvakare mhosva yekuti vakakonzeresa kuti nasa irasikirwe nemari yakawanda pakaita bhanga renedbank chirongwa chedzimba kuchinhoi asi amaimfumira vari kuramba mhosva dzese dzavari kupomerwa vachiti maoko avo akachena semukaka. Amaimfumira vanoti zvese zvavanonzi vakaita hazvaikwanisika kuti vaite zvisina ruoko rwemunyori mubazi rezvevashandi uyo anoshanda ari pasi pemunyori anoshanda muhofisi yemutungamiriri wenyika pamwe nedare remakurukota ehurumende. Asi mutongi wedare ati umbo hwakasvitswa kudare nevachuchisi hunoratidza kuti amaimfumira vane zvavakaita mukuparwa kwemhosva dzavari kupomerwa vachiti musungwa ane kodzero dzekuzozvimirira pachatongwa nyaya idzi. Amaimfumira avo vano veseneta wezanu-PF kumakonde ndivo munhu wekutanga mudare remakurukota kusungwa nenyaya dzeuori kubva pakagadzwa komisheni itsva yezaki nemutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa musi wachivabvu 30 2019. Boka revechidiki muzanu-PF rakadomawo amaimfumira semumwe wevanhu vakuru vakuru muzanu-PF vari kuita zveuori vanofanira kuzvichenura. Nekune rumwe rutivi boka remadzimai muzanu-PF rakabudawo nechisungo chekuti vese vakapomerwa mhosva dzeuori mugwaro rakaburitswa nevechidiki vezanu-PF vanofanira kuti vaferefetwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.